Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera anhasi uri musi wechina kukadzi 6 2020. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri weMDC Vanelson Chamisa vanoti bato ravo richatonga chete munyika ino chero hazvo zvinhu zvikanonoka kuitika. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaive munyori anoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZanu PF Youth League vaGodfrey Tsenengamu vanoti vari kutambira danho rakatorwa nebato ravo rekuvabvisa pachigaro chavo vachiti naivowo vainge vasvika zera rekuti vange vachisiya kuve nhengo yevechidiki mubato iri. Vatsenengamo vanotiwo havasi kuzoenda kuchikoro chechitepo School of Ideology uko vakanzi vanofanirwa kunodzidziswa nezvegwara remusangano. Vanoti kana kuri kunzi vaenda kuchikoro ikoko vanofanirwa kutoendako semudzidzisi kwete semwana wechikoro, vachiti maonero avo ndeyekuti vacho vari kuti vanofanirwa kuenda kuchikoro ndo vakatofanira kudzokera kunodzidziswa gwara remusangano. Vatsenengamo vakamiswa kuve nhengo kumwe nechigaro mubato reZanu PF pamwe chete nevaive munyori muboka revechidiki vapupuraito Garepi navaLouis Matutu mushure mekunge vafumura mazita evamwe vana muzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zvehuori hwavanoti hwauraya nyika. Vana muzvinabhizimusi vakadomwa nemazita vanoti muridzi weSakunda Holdings iyo iri kuwanisa nyika mafuta edzimotokari vakuda kwasheta gwirei. Sachigaro weGrain Millers Association of Zimbabwe vatafadzwa musarara pamwe nemuridzi weGreenfuel waBilly Rotenberg. Vatatu ava vakanzi vacharamba vari nhengo dzeZanu PF kwemwedzi gumi nemiviri yavachange vakamiswa kubata zvigaro. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamo pamusoro penyaya iyi.
Handina pandakaita dambudziko nedanho ravakatora rekuti vange vachitibvisa pazvigaro, nekuti ini kutanga mazuva atariko kana muchayeuka pakambofamba shoko rekuti ndakanga ndanyora gwaro rekuti ndava kuzvipira kusiya basa rekuva tete wemusangano kune vechidiki. Saka ndiri munhu akanga akagadzirira kuti ndisiye basa kubandiko revechidiki, ndava kuzvipira hangu kuti no ndikwanise kuenda kune rimwe bandiko revanhu vakuru. Saka pavatora danho ravo rekuti no vanodzisisa mabasa hazvina kumbondikahadza, uye ndo chikonzero nei makaona takanga tazvipira kubva pamuzinda webato tichinoturira mashoko edu kunzvimbo isina chekuita nebato. Ndokusaka zvakare makaona takanga tasvika panzvimbo yekuti no hatisi kushandisa zvigaro zvedu zvekumusangano kutaura mashoko edu, nekuti taizviziva kuti mukati medu mune vamwe vanhu vabatwa neiwayo hatisi kududza kuti makateo.
Takaonawo bato richiti munofanira kuendeswa kuchikoro kuti munge muchidzidziswa nezvegwara remusangano. Makatambira sei danho iri?
Zvakandishamisa kuti vakuru vemusangano vangataura shoko rekuti isu nekuti tadoma mabasa ari kuitwa eumbavha, ugororo neukopokopo tonzi tiendeswe kuchikoro chechitipo ideological college. Zvinongotaridza bedzi kuti mukati mevatungamiriri vedu vatiinawo musangano ivo pachavo ndivo vatorasa gwara, nekuti vari kuzvipira kuprotekta kana kuti kudzivirira mbavha vachirega nyika ichitambudzwa, vanhu vachitambudzwa saizvozvo. Saka ndakati inini handisi kuzomboenda kuchitepo ideological college nekuti kutotora kwandakaita danho rekuti tinofanira kurwisa mabasa eumbavha neugororo nechindingo venyuti munyika kutotaridza kuti ndinoziva chakanakira nyika uye ndinoziva chinodiwa neruzhinji rwevanhu. Ndanga ndiri kutotaura nevamwe kuti dai zvanga zvichitobvira ndini ndaifanira kutoenda kunoita mudzidzisi wegwara remusangano uye negwara renyika kuti tepo dhani kuti ivo vari kutadza kuziva kuti nyika inoda kuchengetwa, nhaka yevana inoda kuchengetwa, ndivo vangaudze isu kuti tiende kuchitepo ideological college.
Pane vamwe vatsenengamo vari kuti maitiro amakaita hanzi pane vari kushandisai, munoti
mashoko enhema iwayo mukoma ekuti vanhu vangati tine vanhu vari kutishandisa. Nekuti kana mukacherechedza ini ndakataura kare kuti ndadarikidza makore ekunge ndiri mubandiko revechidiki ndichiti ndava ne 37 years, kureva kuti ndiri samusha ndiri baba hongu kubato ndinenge ndichinzi wevechidiki, but kumba kwandinenge ndabva vana vangu vanenge vachiziva kuti baba vedu vabuda. Uye kana kumadzitezvara havambondifoniri vachiti kana paita dambudziko fonerai muyuti, vanotifonerai mukwasha, kureva kuti ndava munhu mukuru.
Vanga vari vaimbo yemurongi wemisangano muboka revechidiki reZANU PF vaGodfrey Tsenengamo vari parunare muHarare neStudio 7. Dare reSenate remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. VaTrump vakaponeswa munyaya idzi nenhengo dzebato ravo reRepublican Party idzo dzakavhota dzichiramba kuti vawani kuvaine mhosva. Nhengo imwe chete yebato iri vaMitt Romney ndiwo chete vakavhotera kuti vaTrump vawani kuvaine mhosva. Nhengo dzose dzebato rinopikisa reDemocratic Party dzakavhotawo dzichiroverera vaTrump nemhosva, asi dzaive shoma zvichienzaniswa nenhengo dzeRepublican Party. Mukuziya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Moses Romano vari kuOhio muno muAmerica kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti hazvina kufamba zvakanaka bani kuti hapana mawitness akadainzwa munyaya akarambidzwa kuti auye kuzopa umboo hwawakanga wachiuziwa pamusoro sezvakanga zvichinziwa Trump wakanga wakanganisa. Saka ndiri kuona kuti kungoramba wachishandisa chisimba, hapana kunyatsotongwa kwakanaka ba, nekuti hapana ba uchapupu hwakapuwa hunorangidza kuti wane mhosva yawakaita. Dai wakanga wadainza wanhu waiziva zvawaida kutaura, ndaifungidzira kuti aida tichitaura kuti wakaregererwa zvakanaka uye hawana mhosva ba. Zvino pari zvino tinongona kunge kushandisa kwechisimba kwekuti warege kuzotongwa zvakanaka.
Imi munoona sei takatarisa mabatirwo akaitwa nyaya iyi nemademocrats nemarepublican nemuno muAmerica?
Ndinoona kuti madhemokrats akaita zvakanaka nekuti wanenge wachitiwo mutungamiriri wenyika haasi pamusoro pebumbiro remutemo wenyika. Avowo marepublicans ndinoona kuti wakaita zvekudzvinyirira nekuti ndo wakawanda musenati yakazoti waTrump wana bamhosva. Saka ndinongoona kunge vanhu vari kuti iclub iri pamwe chete kuti mumwe wedu haanganziba ane mhosva obva aregererwa nemarepublicans. Ndo maonero angu iyayo.
Vamwewo vari kuti ivo vakaona kunge zvanga zviri kuitwa ipapo ndo zvinofanira kuitwa pautongo hwejechetere kuti munhu anokwanisa kusimuka achitaura iye kuti ini zvakati handisi kubvumirana nazvo, angave ari murepublican kana mudemokrati, asina chaanozoitwa mushure mekunge ataura izvi. Munoona seizvi?
Ndinoona ndo zvakanakisisa izvozvo. Zvinofadza nekuti munhu anofanira kuti atsanangure zvaanenge achiona freedom of speech. Inoreva kuti munhu anotaura zvaanotaura pasina chinozoitwa ba kune munhu anenge ataura. Izvozvo dai zvikaramba zvichiitika zvinokurudzirwa kuti vanhu vataure wakasununguka wasingatyeba uye pasina kuvhundutsirwa ba kunouya.
Tingaona Zimbabwe ichidzidzei pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe tinodzidza kuti watungamiriri wenyika wanofanira kuti wagova responsible kune nyika yavo uye accountable kuna vanhu vanenge wakavasarudza. Hapana ba anenge ari pamusoro pemutemo wenyika. Mutemo wenyika ndiwo unofanira kutonga. Vanouya wachitonga wachisarudzwa vanofanira kuva vari pasi pemutemo ivowo. Zimbabwe ine zvekudzidzawo zvekuti watungamiriri wenyika hawafaniri kuva vari pamusoro pemutemo yenyika. Zvinokurudzirwa kuti vanhu vese wagotaura wakasununguka zvavanenge vachida kutaura pamusoro penyika uye pasina ba kutya kana kutyisidzirwa kunozoita kuna vanhu vanenge wataura.
Vanga vari chizvarwa cheZimbabwe, Dr. Moses Romano vachitaura vari parunhare naMavelous Muhlanganya weStudio 7 vari kuOhio muno muAmerica.
Vatereri, musa kanganwe kuterera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisa anoti 909 AM 6175 ne 9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisa anoti 4930 13860 ne 15460 kilohertz pa shortwave.
China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kwakare kuChina kusanganisira zviri kudzidza kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. China inotiwo iri kutora matanho kuitira kuti Zimbabwe isaite munhu anobatwa nechirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura mumushure memusangano wavaita negurukota rezveutano vaObadhaya Moyo, mutevedzeri womiriri weChina muZimbabwe vaZhao Bosheng, vati parizvino vasati vaona shoko rekuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvawirwa netsaona yecoronavirus iyi. VaBosheng vati nyika yavo iri kuita zvose zvaingagona kuchengetedza vairuzhinji vari munyika yavo.
They are safe and sound and well taken good care of. Just this morning, I had a telephone conversation with the minister counselor of Zimbabwe.
Vakachengetedzeka huye vane utano. Ndataura nemumiriri weZimbabwe kuChina akandiudza kuti haasati awana shoko rekuti pane chizvarwa cheZimbabwe chatichawana dambudziko. Kwaiswa nhamba dzerunhare dzakangomirira zvizvarwa zveZimbabwe kuti vashandise vakasangana nedambudziko.
Just handle and deal with the concerns of Zimbabwe nationals and students.
VaBosheng vatiwo mukuedza kuona kuti chirwere checoronavirus hachisviki muZimbabwe, vari kukurudzira zvizvarwa zvekunyika yavo kuti zvimbomira kushanyira Zimbabwe. Vatiwo vanenge vauya vari kuvachengetedza kwemazuva 14 kuti vasasangana neveruzhinji.
We have already sent out the consular notices to the Chinese.
Tatataurana nevanhu vedu kuChina vatichakurudzira kusauya muZimbabwe kuitira kuti tichengetedze utano hwevanhu vemuno. Kune avo vanenge vauya tinovachengeta kwemazuva 14 vasati vasangana nevamwe.
We also say that we ask them if some Chinese nationals come to Zimbabwe now, they have to be self-quarantined.
Vamoyo vatenda zvikuru matanho ari kutorwa neChina mukuedza kudzivirira kuti coronavirus isapinda muZimbabwe. Vamoyo vati vari kuwana rubatsiro rwakawanda vakatiwo China yazvipirawo kubatsira Zimbabwe kugadzirisa nzvimbo dzakatarwa kuti vanenge vabatwa nechirwere ichi vachengeterwe.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading our isolation facilities.
Tine mufaro kuti vazvipira kutibatsira kugadziridza nzvimbo dzatakapatsanura kunoenda vane zvirwere zvinotapuriranwa kwatakati ndokuchaenda vanobatwa nechirwere ichi.
In the improvement of the isolation.
Kusvika pari nhasi, vanhu vanosvika 560 varasikirwa neupenyu nekuda kwecoronavirus, uye vanhu vanosvika 224 vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachaputika muChina gore rapera. Mubati wehomwe musangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Doctors for Human Rights, Dr. Norman Matara, vaudza Studio 7 parunhare kuti zvakakosha kana China ichigadzira kubatsira Zimbabwe sezvo isina kumira zvakanaka munyaya dzezveutano. Vamoyo vazivisawo kuti hapana munhu atabatwa nechirwere ichi muZimbabwe, kunyange hazvo vanhu vanodarika 400 vari kuongororwa kana vakabatwa nechirwere ichi. Vamoyo vatiwo vari kukurudzira veruzhinji kuti vambomira kuenda kuChina pamwe nekune dzimwe nyika dzakatapurirwa chirwere ichi. Dzimwe dzenyika dzave necoronavirus dzinosanganisira Malaysia, France, Canada, Belgium, Malaysia, America, German, Britain, Japan nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutongwa kwevarume makumi mana nevanomwe vari kupomerwa mhosva yekuita zvehungochani muNigeria kwambomiswa zvakare kechitatu sezvo chapupu chisina kuenda kudare. Nyaya iyi yakatanga kupinda mudare muNigeria muna 2014. Mutungamiri weKenya vaUhuru Kenyatta vari kushanyira muzinda weWhite House nhasi uko vachakurukura nezvekutengeserana kwakasununguka nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump. Danho rakatorwa nebato reZANU-PF rekumbomisa nhengo nhatu dzeboka revechidiki kuve nezvigaro mubato kwemwedzi gumi nemiviri mushure mekufumura uori rinonzi nevamwe rinosiya bato riri kutonga iri rave pakaipa sezvo richiita serinopanicha vanenge vafumura uori. Vamwewo ndo vanoti vatatu ava vaikodzera kudzingwa mubato sezvo vakashandisa nzira dziri kunze kwegwara rebato mukufumura kwavakaita vana muzvinabhizimusi vatatu vavanoti vari kuita zveuori. Vatatu vakamiswa basa vanoti vaive mutungamiri wevechidiki vapupuraito Garepi, mutevedzeri wavo vaLouis Matutu pamwe navaGodfrey Tsenengamu ava vaive munyori anoona nezvegwara remusangano. Vechidiki ava vanonzi nebato reZANU-PF vakarasa hunhu mushure mekunge vadoma vakuda kwasheta Gwirei vanove mukuru weSakunda Holdings vaBilly Rotenberg veGreen Fuel pamwe navatafadzwa Musarara vanovesa chigaro weGreen Millers Association sevanhu vari kuita uori hwakanyanya munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu pamwe nenhengo yevechidiki muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi. Tatanga nekubvunza vamugwadi kuti vanoona sei danho rakatorwa nebato ravo.
Chekutanga chandinongoda kuti vana vemunyika yeZimbabwe nepasorosi vazive ndechekuti vakomana ava vanga vari vatungamiriri veyouth league havana kudzingirwa kuti vataura mashoko anopikisana neuori, havana kudzingirwa kumuhura kana kutuka uori, vadzingirwa approach kana kuti nzira yavakashandisa kurwisana yauori. Ndokunga munotondera kuti vakomana ava vakamboita futi press conference nevatori venhau vakataura masevanhu vakawanda wanda nyaya idzodzo hadzinakwa dzakadzichita. Saka vakuru vakamboti ko nyaya iyi yamunoita iyo kunodoma mazita evanhu wedza kuti vaita uori kana kuti havana, but handiyo nzira inoshandiswa kurwisa uori. Umwe noumwe bato rimwe nerimwe kana chipoka nechimwe chango mukatongotanga kungodaidzira mazita kuti ingari kuita uori chimwewo chonodaidzira uko ndiyo here nzira yekurwisa uori yatinayo? Aiwa haisiyo. Saka ndicho vatungamiri vemusangano uyisai nenyaya dzenyu mumusangano nekuti izvi zvamunoita zvekunoita muchibudisa mazita evanhu panze moti ndo vari kuita uori, vanhu vaya vakazoonekwa kuti havana mhosva zvinosiya musangano uri papi.
Vamaguhu, munoti nedanho rakatorwa neZANU-PF?
Chekutanga ndinoti varume vaviri ava vakafumura uri watinongoziva hedu tese vanhu vanofanira kuti varemekedzwe nekuti vakatora danho rinokwanisa even kukanganisa upenyu hwavo ivo. But chinhu chinonyadzisa kuti Politburo yeZANU-PF haina kuda kana kutomboita ongororo yekuti zvataurwa nevanhu ava zvingave zviine chokwadi here kana kuti ndezvemanyepo. Havana kumirira izvozvo, vakabva vatomhanya kunovasuspenda mumusangano. Kadaidzirwa nyoka kunzi mumba mapinda nyoka, vanhu votora miti votanga kurova nyoka iya. Iwoneko uchidonhedza misodzi, uri kuchemei, une ukama nenyoka here? Mwana wako here ari kupondwa? Saka ZANU-PF yaratidza kuti vanhu ava vanovaziva, uye vamunangagwa varatidza kuti ndivo Archbishop vari kuodhina mbavha nemhondi dziri kuparadza ikonomi yeZimbabwe.
Vamugwadi, munoti
nyaya isiri kunzwisa havo yekuti vamatutu nevanematsenengamu navatogarepa havasivo nhengo dzemusangano kana maZimbabwenzi atanga kutaura nezvecorruption. Munhu wese hakuna munhu angadifenda corruption nekuti corruption inoita kuti mikana iwandire kumusoro setsvimbo asi pazasi vana vachinonga svosvo nemuromo. Saka hakuna munhu angakwanisa kumira achiti aiwa corruption ngairambe iriko.
asi pavari kupota chete ndepo kuti kunyangwe ivo vamunangagwa vanotaura kuti corruption ngaiitirwe pasi uye ngairwise hurumende yayo inofanira kurwiswa kuore, asi havana kumbotirwa musangano nyaya iyoyo, vachiwenga vamuhadhi vatungamiriri vose at every level, kunyangwe nesu tiri kutaura pano kuti pasi nehuori ngaudzingwe mumusangano, mungava muhurumende kana mungava mumaprivate sectors nemumasocieties nesima tinogara ngatidzikire huori, hazvidzingisiri musangano izvezvo. Asi chinozvidzingisa musangano ndechekungoti munhu wanodrafta list yake pamwe uzvida uri kumba ungoti vajonga kandemiri natoita serenya apo panze mangwana vajonga kandemiri voonekwa pamwe havana mhosva yavapara, zvinosiya musangano papi? Zvingaitawo here kana ndimwe? Uye imwe nyaya yavakadzingirwa nekuti vakataura ivo papress conference kuti takazvimiririra tambosiya mabhachi emusangano pasi. Hakuna ndiziri yezanup f vakamboitika dambudziko rekuti munhu unoti kana kuti zvakaitira samai muchinguri kana ivo purezidendi voti nhasi ndakumbotaura ndakazvimirira somwana wokwamapanzure ndakumbosiya majaketi rangu romusangano ndorambotaura ndakangozvimiriravo. Nyaya iyoyo ndo yavakakanganisa nekuti haungasi basa rawakapiwa nemusangano woti ndakumborisiya ndakuita zvangu.
Regaitinzwe kuna vamaguu, chii chakaitawo kuti vakomana havasangoenda kana kumapurisa nemazita yaya kana kwekuyo kuZimbabwe Anti-Corruption Commission?
Vanozviziva kuti muZimbabwe munhu anoita huori kana kuponda chaiko muzita rezanup f hauna kwaunonomhanara nyaya yacho. Saka chavakaita vakomana ava chachiri chekutaurira veruzhinji kuti ndidzo mbavha dzaparadza nyika, asi hachisi chinhu chitsva chavanga vachitaura. Saka huori hunozikanwa, purezidendi varimo mazviri. Ndosaka vakomana avo vakaona kuti hatingaende kunomhangarira purezidendi kuna purezidendi wacho. Rega tiudze vana veZimbabwe kuti veduve nyika yapera nemakoronera aya. Ndosaka vakaita go public, hanzi kambudzi kazvarire pane vanhu kunzi nditandirwe imbwa, kuenda kunoshambadza pane vanhu kuti kana pakava nechichaitika moziva kuti inyaya yekuti tafumura mbavha idzi.
Vanga vari nyanzvi mune zvematengerwo enyika vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguu. Manzwawo zvakare kubva kunhengo yevechidiki muZANUP f vatafadzwa mugwadi. Vaviri ava vanga vari parunare muhurukuro yanga ichikokerwa neStudio 7. Mukuenderera mberi nekuongorora kwatiri kuita dambudziko renzara yakatarisana nenyika, vamwe vagari vemudhorobha reNorton vanoti nhamo yapfunya chisero munharaunda yavo sezvo vasina zvekudya. Mutoro wedu Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Munhu akasvika pamusika wekatanga muNorton anotambirwa negurumwandira revanhu vanenge vachitengesa hove, madomasi, muriwo nezvimwe zvose zvokudya zvinodiwa nevanhu mudzimba. Asi havasi vese vagari vemuNorton vari kukwanisa kutenga chikafu sezvo vamwe vakaita samai Mary Garapasi, avo vanogara nemurume wavo anorwara, pamwe nevana vatatu nevazukuru vaviri, vachiti vari kukanga waya.
Varume vangu ava vakastroka ndokurohwa njere, havaoni, havatauri papa zviya zvokuita nyaya, kudya havadyi zviya zvokuti unotiwo munhu adya. Chinondinetsa ipo pano kubva e2013 kusvika izvozvi sipo chaiyo inondinetsa. Ndine vana vechikoro vazukuru vandina mari yacho yekuti ndinhingire. Ipapa vanozviitira mapamba, handikwanisi kuti nditenge mapamba acho.
Amai Garapasi vanoti chikafu chiri kuvadhurira zvakanyanya zvokuti havana kana chavari kukwanisa kutenga kuti vararamise mhuri yavo.
Bhagedhi rechibage $100 kugaisa $15. Ini kazhinji kandinowanzoita ndiwanzobatsigwawo nevanondibatsira, shamwari ndodzowanzobatsira, kana kufonawo muhama vandakaberekwawo nawo, handinawo chokubata. Vanondipa apo napapo kungogara uchingotambura. Izvozvi mwana chai chai gore rapera rose wakabhadhara temu imwe chete hana.
Amai Garapasi vanoti nekuda kwekushaya chikafu kwavari kuita zvave kuvaomera kuti vachengete murume wavo zvakanaka sezvo akaremara mitezo.
Hapana, vationgovapa sadza iroro, hapana chimwe chandingakwanisa kuvapa isadza izvo chako. Dai vachiva dai vaitaura maivabvunza kuti sekuri mambo mweivo chokuti mungaita utano, rinongova sadza. Sadza racho ranga riri mavheji, mavheji acho pandakanga ndaendavoko ndatagwawo nemota kunhamo, ndokwandakabva nezvimavheji izvozvo zvatavabika tikatodya, todya futi manero.
Vamwe vari kushaya inherera dzakaita saPatience Maviri ane makore 13 ekuberekwa uyo anogara nevanengena vake vatatu mumusha wengoni muno munoton. Mwana uyu anoti iye nevamwe vake vanotorarama nekubatsirwa nechikafu nevamwe vagari munharaunda uye anoti wonguva zhinji iye nevanengena vake vanoenda kuchikoro vasina chavaisa mudumbu.
Chikafu ndizvozvo asi chinenge chiri chishoma hatisi kuguta. Kuchikoro hatikaenda kuchikoro tinodzingwa. Hatina kubhadhara school fees saka pane nyaya.
Vamwe vakatarisana nedambudziko renzara ndamai Modesta Chindamba avo vanogara nevanavo vanomwe pamwe nevazukuru vashanu mumusha wekatanga. Amai Chindamba vanoti vave kutoswerera kunhonga zvigubhu zvakashandiswa kuti vatengese vawane chouviri.
Zvigubhu zvatiri kunhongawo mazuva ano zvatikaona mwachinhonga kuti hanzi zvinoita tiri kunhongawo zvigubhu kuti tizotengesawo. Ameno vanhu vacho mari yacho iri pasi handisi kuzati vanenge vachizotengesa nemari iyi asi mari yacho iri pasi sati hazvitengesa.
Nhengo yeparamende inomirira Norton Vatemba Muliswa vanoti vari kuedza napose pavanogona napo kubatsira mhuri dzakawanda nechikafu vachishanda pamwe chete nemakanzura. Vamuliswa vanoti chimwe chechikafu chavari kupa vanhu vakachipihwa nemutungamiriri wenyika kuti vagovere vanhu vasina chikafu.
Toni ine population iri kukura inzvimbo yanga yakavakwa infrastructure to cater for 30,000 people here zvino zviya 80 to 100,000 people and zvakawanda zvati wandei nekuwanda kwaita vanhu zvakawanda zvinodiwa nekuwanda kwaita vanhu chikafu kunyanya chinodiwa and so forth. Kukura kwaita Norton land haina kukwira kukura production haisi kunyanyo ita nemazvo though it's a peri urban area kune farming iriko land kunana ward 13 14 and 15 drought haina kubetsera zvakare kuti tibe tione kuti vanonona chikafu chavo vagara vachirima home town dimomo zvibagwe zvavo asi pari zvino zvatiome inenyadzi nedrought dzata receive aids.
Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vakatarisana nenzara munyika vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe uye nhumwe yesangano iri inoongorora nyaya dzekuwanikwa kwechikafu iyo yanga iri muZimbabwe mukupera kwa2019 yakayambira kuti dambudziko rekushayikwa kwezvekudya munyika rinogona kukonzera kusagadzikana munyika. Dhorobha reNorton ndiro rakanzi neWorld Food Program rine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha ose sezvo vanhu makumi mashanu nemashanu kubva muzana vasina chekudya. WFP inoti nekuda kwemamiriro akaita zvinhu munzvimbo dzakaita seNorton yakabva yaparura kekutanga munhoroondo mayo urongwa hwekubatsira vanhu vari mumadhorobha vari kunyanya kunetseka nechikafu uye mari. Ndakamirira Studio 7 kuNorton, ndini Thomas chiri pasi.
Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa matambudziko ari kusangana nevanhukadzi munyaya dzechikafu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi. China inoti hapana zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunyika iyi zvati zvabatwa necoronavirus. Mutungamiri dzinodzokorora dare resenete remuAmerica rakawana nezuro mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vasina mhosva pamhosva mbiri dzavanga vachipomerwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Ane kuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 6 kunhlolanja 2020 nguntungamile inkomo. Endaveni zethu lamhlanje kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi weGlobe and Phoenix mine eKwekwe.
We have already sent out the consular notices to the Chinese community. We ask them to stop from coming to Zimbabwe.
Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kazikho engozini yokuthelelwa iCoronavirus njalo lithi lizimisele ukuphathisa eZimbabwe ngemali nxa lithela hlaselwa yilomkhuhlane.
Ngendlela yokuthi iSenate icontrolwa yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kubesele le-state ngoba akusayenziwanga i-process yonke ye-court. Ongang ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume.
Umongameli weMelika uDonald Trump usola abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kumacala abewetheswa wenkohlakalo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kulabemba igolide ngaphandle komthetho ababili abafileyo ngemva kokudilikelwa ngumgodi weGlobe and Phoenix mine eKwekwe izolo ebusuku. Isikhulumeli sogatsha olukhangelane lokuhlenga uZulu eKwekwe olwesivu protection unit umnumzana Fortune Mupungu ufakazele amaphephandaba kahulumende ukuthi bakhiphe izidumbu ezimbili kulomgodi namuhla. Kulabo tsheketsha abangamachumi amabili ababikwa bedilikelwe yilomgodi kodwa akwaziwa ukuthi abanye bayaphila na. Kulembiko ethi kuloyedwa ohlengwe esaphila wagijinyiselwa esibhedlela. Umgodi lo wamiswa ukusebenza nguhulumende ngo-2007 ngemva kokutholakala ukuthi wawuyingozi njalo ungalungelanga ukungenwa ngabantu. Ele China lithi izizalwane zeZimbabwe ezikulelo lizwe kazikho engozini enkulu yokuthelelwa igciwane le-coronavirus lona eselibulele abantu abedlula amakhulu ayisikhombisa. Womsekeli kameli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Obuahang utshele intathelizindaba ukuthi ilizwe lakhe lizimisele ukuphathisa iZimbabwe ngemali nxa ithe yahlaselwa yilomkhuhlane. Womlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umsekeli wommeli weChina eZimbabwe umnumzana Zhao Boang utshele intathelizindaba ukuba njengelizwe bazakwenza konke okusemandleni abo ukuba umkhuhlane wecoronavirus ungasabalela elizweni, njalo uZulu kumele angethuki ngoba akula abeZimbabwe ababalisa abafundi loba abahlala eChina abasengozini.
Because this is a human to human transmission.
Ngithanda ukulazisa ukuba abantu abaseZimbabwe baphilile njalo abala mkhuhlane. Ekuseni namhla ngikhulume lomeli weChina eZimbabwe sithi abakatholi imbiko ethi kulabagulayo ngomkhuhlane lo. Labazali abalabantwana eChina ngikhulume labo baphilile. Lokhu lomkhuhlane waqalayo eChina labakhokheli bayo basebenza amalanga wonke ukulisana lawo. E-Wuhan izibhedlela zakhiwe phakathi kwensuku ezimbili kuphela.
very objective.
Umphathintambo wezempila kahle umnumzana obhataya moyo obesemhlanganweni munye uthele Zimbabwe lamukele ngenjabulo usizo oluvela kwele China.
Very happy to note that today they've decided and agreed to assist us, you know, in upgrading.
Siyathaba kakhulu ngalokhu okwenziwa yiChina. Kumele nathi sitshele abantu abakuleli ukuba bengayi kwele China. Lokhu okwenziwe ngele China yibungani obuhle.
In the improvement of the isolation services.
Ingcitshi umnumzana Owen Phiri uthi kumele uhulumende aqhubeke ngokubona ukuthi abeZimbabwe abaseChina bavikelekile ngoba bengawuletha elizweni ngeke kwalunga.
Oluthenjiswe nguhulumende weChina luqakathekile kakhulu ngoba siyananzelela ukubana uhulumende weZimbabwe ngenxa yokubana engahambisanga imali ezeneleyo ukubana kwelatshwe imkhuhlane ejayelekileyo enjengecholera eke yaceda abantu eHarare iminyaka emlutshwana edluleyo. So njengokubana nxa sikhangela ukubana sedluleka ukulapha imkhuhlane elula njengabocholera, imkhuhlane enzima njengabocoronavirus asingeke siyikwanise. Lokhu kubangelwa ngenxa yokubana uhulumende kahambisi imali eyeneleyo esingathi kuMinistry of Health lezempilakahle, ngoba sikhuluma kanje abantu baswela imithi enjengokubana amapheni khila. So umkhuhlane onjengecorona asingeke sikwanise nxa singasathanga saphathiswa ngamazwe ale mali njalo alobuthungameli obuqoqa.
Ukhulumeni se-MDC koBulawayo umnumzana Sweden Mshonga uthe njengebandla abakholwa ukuthi uhulumende engenelisa ukuwuphatha kahle umsebenzi ungasabalala elizweni.
Into engayitsho yikuthi lawa ngamaphupho, ngathi bona besehluleka ukubhadala odokotela, besehluleka nje ukuthi kube le mithi ezibhedlela, bese beyocubungula yona leyo i-coronavirus. Angithi uyabona ukuthi vele ngabantu vele abangazi into ethiwa liqiniso.
Umsekeli wommeli weChina wazise ukuba ilizwe lakhe lisadinga imali yokuphathisa leZimbabwe ukuze lenelise ukuvimba kusabalala kwalo mkhuhlane osubulele amakhulu edlula izikhombisa kwele China. Uqhubeke ethi lanxa bekhuthaza izalwane zeChina ukuthi zike zime ukuza kwele Zimbabwe lapho kuthe kwadingeka ukuthi zibuye ziyahlolisisa okwamalanga alithumi lane. Emhlanganweni odayela abaphantambo bakahulumende wokuqala lonyaka wekhabhinethi, uhulumende wazise ukuba kulaba ngamakhulu edlula amahlanu 506 abasahlolisiswa ukuba bangaba belezibonelo ze-coronavirus abangavunyelwa ukuhambahamba ukuze bengatheleli abanye nxa bethe batholakala belawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Abinhlanganiso ezakhamizi eBulawayo Residents Association banxuse abinhlanganiso ezehlukeneyo zempilo ukuze kuhlaziwe udaba lwamankampani azimeleyo angaphiwa umsebenzi wokusebenzelana leCouncil yakoBulawayo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isikhulumi seBupra umnumzana Gilibone Khabo uthi ingxoxiswano le ibijonge ukuthi uZulu azwisise ukuqhutshwa kokunikezwa imisebenzi kwamakhampani azimeleyo phansi kwenhlelo zethenda, njalo kwaziwe amanyathelo athathwa yikhansili lapho isiqiliwe.
Umhlangano wanamuhla wenzelwe ukuthi izakhamizi hlale phansi labantu bekhansili kuxoxwe kakhulu ngendaba yamathenda, singathi njalo yi-subcontracting. Izakhamizi bezibe mbuzo eminingi ukuthi kathi amathenda lawa abantu baphiwa njani, njalo nxa sokulo muntu ongansi eqile ikhansili, ikhansili iyayithola imali yayo, njalo iziphi indlela ezihlala zikhona for ikhansili ukuze imali yesakhamizi ingalahleki. Bekuyingxoxo ikhansilayo ibelethuba yokuthi ixoxele izakhamizi ukuthi bona nxa sokuedabe namathenda bayena bayenza njani.
Ukhansila Silas Chigora uxwayisa osomabhizimusi bakoBulawayo ukuthi baphatheke kumisebenzi ekhitshwa yikhansili yakuleli dolobho.
Kuqakathekile ukuthi ama-companies akoBulawayo lawo abe ephatheka ngalowo msebenzi. Kuyini okufunakalayo ukuthi uze ube included kuma-contractors la, abe registered ku-PRAS, ashow i-capacity yokuyenza lowo msebenzi. Kaningi-ningi siyezwa abantu bekhuluma ukuthi hayi ama-companies akoBulawayo ayancitshwa ama-contracts, kunikwa abantu abavela phandle.
Umnumzana Thabani Ncube osekela umqondisi obona ngokwakha izindlu ekhansilini yakoBulawayo uchaza izizathu zokuba kungani abaqhatshwayo bengenelisanga ukufeza umsebenzi.
Ukutshintsha kwama-statutory instrument ebesithi
kathesi sokusetshenziswa ini antsho sokusebenzisa iZimbabwe dollar not US dollar la makampani amanye ona la esawangeja vumelana labo abanye baphuma out abazange kumbe sibophisayo lokho esikhuluma bathi hayi ngezelana imali izakhamizi zakobulawayo sokulenkingi kodwa njengecounselor sihlala ngaphansi esikwenza sikhangela ukuthi kambe kungenzakala yini ukuthi sidinge izimali particularly laba ababhadala abaqeda master bakhona abaqedayo abanye abaqedayo ukuthi laba abaqedayo kule mzamo yekhona ukuthi singadinga izimali kwezinye indawo ukuthi umuntu waqeda isitendi sakhe singabuyeli siyedinga enye imali.
Omunye wezakhamizi zakobulawayo unkosikazi Patricia Chabalala uthi i-council iyabandlulula ngokuqhatsha abaphandle khona kulabantu abenelisayo ukwenza umsebenzi ofanayo kobulawayo.
Khona lokho ikho kwenza ukuthi sicine ibulawayo iluza izimali eziningi ayisibenefitisi lutho. Kunje nje kulabo flight bakontract abaphiwa zonke izitendi ukuthi bakhe sicine sisizwa ukuthi ezinye izindlu ziphephukile kudilikile. Bakhona khona lapha kithi kobulawayo abanganelisa ukuphiwa ama-tenders lawo bakhe izindlu ezinjani eziqinileyo.
Umnumzana Jabulani Mhlanga, ingcwethi kwezemithetho uchasisa okumele kwenziwe ngosomabhizimusi andubana bathole imisebenzi ekhansilini.
Engakutsho kubusiness ukuthi kabathathe ithuba lokuthi bayidinge i-procurement act ama-regulations akhona babekwazi ukuthi kanti vele yona ithini mayelana ngemisebenzi okumele bayisebenze nxa ukuthi bafuna ukuthi bathole ama-tender ngaphi kuma-local authorities.
Kusenjalo ikhansili yakobulawayo yenqabe ukuguqula amabizo ezinye izitalada kobulawayo isebenzisa umthetho olawula amadolobho we-Urban Councils Act. Umnumzana Kilibone Khabo oyebhupra uyalandisa.
Inqumo ethethwe yikhansili basebenzise amandla abaphiwa yi-Urban Councils Act eyiyo ebanika amandla ukuze batshintshe amabizo emgwaqo kanye lamabhilidi.
Izakhamuzi zakobulawayo ezingenela umhlangano bezikhanya ziphatheke kubi ngendlela ikhansili yakobulawayo eqhatsha ngayo amakhampani angaphandle kwezabelo zeMathebeleland. Ikhansili yakobulawayo ithi ukuqhatshwa kwamakhampani azimeleyo kulakho ukuphathisa uZulu ukuthi athole imisebenzi njalo wakhuthaza osomabhizimusi baleli dolobho ukuthi baphatheke nxa kunxuswa abamakhampani ukuthi baqhube umsebenzi othile baveze lobufakazi bokuthi bayenelisa ukuwenza uphuthe ngoba ikhansili iqala ikhangele phakathi kwedolobho ingakaze iye qhatsha phandle. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku. Direct from Washington, the
voice of America. Umongameli Donald Trump usole abebandla lamademokrasi labanye abangamsekeliyo kulandela ukutholakala kwakhe emsulwa kucala abeletheswa elenkohlakalo ngoba ebikwa ezame ukusebenzisa ilizwe le-Ukraine ekukhankaseleni ukhetho oluzayo. Umongameli Trump ubesemkhulekweni we-National Prayer Breakfast ehoteleni e-Washington DC lapho ancome khona ibandla lakhe lama-Republicans. Amalunga aleli bandla edale le-Senate izolo avotele ukuthi uTrump engasuswa esihlalweni ngemva kwamaviki ambalwa kuphikiswana ukuthi kambe ngempela wayefuna ukufumbathisa na umongameli we-Ukraine ngoncedo lwezomvikela kumbe hatshi. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Ye sonke besikukhangelele ngendlela yokuthi i-Senate i-controller yibo ama-Republicans. Kodwa besingazi ukuthi kuzahamba kuzofela i-stage ngoba kakusayenziwanga i-process yonke ye-court. Ongakanga ukuthi akusavunyelanga ukuthi ama-witnesses esingathi ngabafakazi bakhulume okwenza umthethwandaba waza wangapheleli ukuthi kufike kule ndaba. Kodwa kungasenani bevota bonke ngokusekela uhlangothi lwabo ama-Republicans.
Ungathini ngokuvota kuka-Mitt Romney?
U-Mitt Romney utshengise ubuqotho. Utshengise ubuqotho sibile ngesikhathi abantu bonke besekela ihlangothi zokuthi Mitt Romney uphumile egcekeni wathi hhayi yena uyakwazi ukuthi kuzamhlupha lokho akwenzileyo ebandleni lakhe. Kodwa kungcono ahlutshwe yilokho kulokuthi ahlutshwe inhliziyo yakhe ngumzwa ngeda wakhe ngumuntu oyenze kahle. Ikanti abantu abanjengabo Pence sesibabonile ukuthi bake bamsola uTrump laphana kukhankaswa kodwa babuya bangena kuye ngezikhundla. Ngabantu abangalabo qotho lapho.
Siyambona yena uMongameli Trump uzichaya isifuba ngokwesulwa kwecala lakhe. Singathini ngalokho?
Lokho bevele singakukhangelela ngoba ubevele esemba phansi ethi yena akabona into ayenzileyo, into engalunganga ayenzileyo. Kukho konke lokho. Uvele ngumuntu yena ongabona icala kweyinto ayenzayo. Akaso umuntu othatha umlando. So lokho ayumangalisa.
Ungabe kuzayenza ukuthi anqobe yini kukhetho oluzayo?
Akwaziwa ke khonapho kodwa ngoba abaningi abangasamthandiyo futhi sebembonile izenzo zakhe ikakhulu abalimi laba aqala khona izimpi leChina zokuthengisela kakuselula njengakuqala kodwa akasazi ukuthi kuyozala nkomona sikhangele sibili ukuthi kuzaphumana.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika, ubekhuluma ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela udaba lwendlala lobunye obunzima abesifazana ababhekane labo. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Kubikwa kufe abantu abathathu kweleTurkey kwalimala abalikhulu lamachomi athoba mnembili ngemva kokuba indizamchina yakulelo lizwe iyehluleke ukuhlala kuhle yatshelela yasiqamuka yabayiziqhepu ezintathu esilindweni sendizamchina eseIstanbul. Impumela yokuvotela ozamela ibandla lamademocrats kukhetho lokudinga umongameli weMelika okwenzelwe esigabeni seIowa iveza ukuba ngutshikilo bhanqa phakathi kukaMayor Pete Buttigieg loSenator Bernie Sanders. Ababili laba bathole isilinganiso sokungamachumi edlula kancane amabili lasithupha ekhulwini. Abanye bathi ukuxotshwa kwenkokheli yabasakhulayo kuZANU PF ngemva kokusola umcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei isithi nguye ingqungquthela ebulala umnotho welizwe ngenkohlakalo kuveza sobala ukuthi leli bandla kalizimiselanga ukulwisana lokungethembeki. Omnumzana Louis Matutu, lomnumzana Godfrey Senengamu basuswe ezikhundleni zabo iZANU PF Politburo izolo yathi kabamelanga babelezikhundla ebandleni leli okomnyaka. Leli dale liphinde lasusa njalo unobhala ogatsha lwabatsha laba umnumzana Pupurait Ogarepi esikhundleni ngoba lisithi uyekele uTsenengamu loMathuthu bengcolisa ibandla ngokutshela intatheli zindaba ngomvulo ukuthi uTagwirei uyisikhohlakali kanye labanye osomabhizimusi abalobudlelwano leZANU PF abathi umnumzana Tafazwa Musarara lomnumzana Billy Rottenberg. Abanye bathi ukuxotshwa kwabo Mathuthu kungaba kuyikuqala kokudlephana kwenkokheli yeZANU PF. Ukuhlaziya lolu daba sixhume onke waba ngusenetha wetsholotsho njalo elilunga lezanu-PF umnumzana Belief Gawule. Le sikhulumeli somkhokheli we-MDC udokotela Nkululeko Sibanda onguye osungula lingxoxo.
Ke ngibona ngani kukutshengisa ukuthi ibandla lezanu-PF lokho elikhanya li-problem njalo li-national security risk ngesilungu ngodaba lokuthi kalibambananga njalo izenzo zalo zingenza ukuthi kube nokungahlalisekela izweni loba yisikhathi siphi khonokho abakwenzileyo kuyabuphatha ezomkhonomi ngendlela engamanga kuhle kukanti besivele sisazi ukuthi kukhona ukukhohlakala okukhulu kakhulu ngakho kuyamangalisa ukuthi inkohlakalo ikhona kanjalo kuba nokulwisana ukuthi kuzame ukuthi kathi kungalungiswa njani leyo ndaba kuyisimangeso kakhulu.
Babu Gawule, uyibona njani lindaba ngoba abanye bathi ukumiswa ukususwa kwabasakhulayo laba ezikhundleni kuveza ukulwisana okukhona kubandla le?
Ikuthi okukhona ndumameli ukuthi thina njengepati iZANU-PF yesisekelo sombuso wepati esiyiso esisilandelayo ngawo isinqumo ngaso sithethwe yi-policy bureau yatho ukuthi lokhu ikubeka ukuthi bakwenze seleli zakho ezithile. Hhayi, mina angilawo amandla okuthi ngithi mina okwenziweyo kubi kumbe kuhle, hhayi lapho kangingeneli lapho. Kodwa-ke mina lami ngabe lilo mbono wami mhlawumbe othiyeniye kumbonjani, kodwa-ke hhayi I'm not liberty ukuthi ngithi ngisho ukuthi ngithini ngakho lokho kumbe ukuthi ngiyaphikisana lakho kumbe njani.
Dokotela Sibanda, ngokwenza-ke leyo kubo Senengamu labomathuthu lokho ungathi kutshengisa ukuzimisela yini kwebandla lezanu-PF lo hulumende kumzabalazo wokulwisana le nkohlakalo?
Kusegcekela ukuthi okwesikhathi eside kakhulu empilweni zethu kwelezimbabwe indaba yenkohlakalo nokuntshontshwa kwezimali ngabaphathi abafuma kubandla lezanu-PF indaba esegudwini indaba emqoka indaba esibulele ilizwe yalibhuchisa ngamadolo sibone ngani izaqhubekela ihamba phambili njalo sibone ngani nalaba abazayo bekuzanu-PF kumbe elizweni jikelele abazayo bezimisele ukuthi balwisane nenkohlakalo bazakhangelwa izanu njengabantu abalwisana nezanu ngoba yona izanu kahle kahle kukhanya ukuthi ngeke iphile kungankohlakalo lokuqhuzwa komnotho okwedlula lokho okwenziwa ngamakhiwa ahuquluza nomhlabathi athatha labantu abasebenzisa mahlayana kodwa abazange bafike kulesi sibange sesifikwe izanu sokuhuquluza ilizwe njalo kafike ubone ukuthi bangatshiyana lakho yikho kufanele abantu bavotele ibandla le-MDC ukuthi sizikhiphe ebuzimeni lokwesibubo ngoba upresident Tamisa uzimisele ukulwisana nobuhuquluzi njalo nokulungisa ezombusazwe ngakho-ke liyabona nokuthi umfowethu engilayo lapha kulolu daba uzizwa evaleke umlomo uthi yena hhayi nami ngangikucabangayo namhlanje ngike ndikhele ngoba ngiyesaba ukuthi ngikhanye ngani ngiphikisana nebandla kanti-ke ngabe bekulibandla le-MDC isisekelo sombuso sebandla le-MDC ithi sona ubuhuquluzi nobudlova nokuntshontshwa kwezimali zomphakathi kuyinto embi umuntu wonke ulelungelo nxa engowe-MDC ukuthi lolo daba lufake egudwini lukhulunywe engasabi ukuthi mhlawumbe usezadonsela eceleni adonse indlebe noba athole ubunzima obuthize ngakho siyabona ukuthi buhuquluzi kuzanu-PF buprotekthiwe bugciniwe yibo kwenza ukuthi izanu-PF ihambele phambili ilizwe lelingelethu sifisa ukuthi libe nokuphumelela kodwa siyazi ukuthi nxa lisezandleni zezanu-PF nabo-Rottenberg nabo-Dagure nabomnumzana uMnangagwa nabo-Chiwengwa kuzahlala kunje lize lilungiswe umbuso ungene kupresident Nelson Tamisa.
Babu Gawule, ukuze imizamo yokulwisana le nkohlakalo lokungethembeki iphumelele kumele uhulumende ayibambe njani?
Uvele ubaba upresident wabumba iZAC wayinika amazinyo ukuthi lume ngoba kuqala yayingalamazinyo ngokunjalo sokumele lamakhosi lawo ayenze umsebenzi kungenziwe konkwalo ukuthi umuntu uyahambe ekhothi efike eyekelwa nje kuphele eyekelwa kuphela kodwa somlandu wezanu-PF lo asomlandu wehulumende ukuthi abantu bengafika emakhothi bayekele lokho sokungathi yinkohlakalo futhi ekhona emakhothi ekhona yikumlando esilawo zinkohlakalo futhi ezikhona emakhothi ukuthi amakhothi lapha kumanga kuhle la
abantu bathi ngabedala amacala besiye ngale bayayekelwa kona umuntu ezihambela. So yi-rule of law esikhuluma ngayo phela ethi ngamelanga siphilisane layo. Akumelanga siyethilawula futhi amakhodi ngalo. Amakhodi amele zithelenzele nje ekhululekile ezimele wodwa. Kodwa ngokunjalo amakhodi nayengasayenzanga umsebenzi yiwo asebulala umsebenzi lokulungisisa indaba yenkohlakalo. Ngokunjalo uhulumende noma engaze yenze yintindlela kodwa nxa emakhodi lapha izinto ziningayinale indlela eziningayo inkohlakalo ekhona eningi ikhona emakhodi kade esebhunti ilungisiswe. Ngokunjalo yiko kumele sikukhangelele khona ukuthi izakhi nayenze umsebenzi wayo kuqhubele emakhodi kumele emakhodi lawo ayenze nawo umsebenzi wayo. Ufunayo ukuthi ithimu yebhora nxa idlala abantu bephaselana kumele labana izakhi ilozele amakhodi la ahlohle ibhora lelana elifake emambuleni kodwa nxa kungasayenzanga la khonoku siyabe siyadlala vele kuyakungalato siyenza.
Umnumzana Belief Gawule ngoezanu PF ubexoxa endawonye lodokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa OMDC. Ugatsha lwezemfundo kwele South Africa solwethule umlwayezo luxwayisa izikolo ukuthi zamukele abantwana bakwamanye amazwe loba bengela maphepha okuba kulelozwe ngokusemthethweni njengokutsho kwesinqumo sedale le High Court. Kubika uBenedict Nhlapo.
Isikhulume sogatsha lwezemfundo kwele South Africa umnumzana Elijah Mhlanga utshela bezindaba ukuthi iziphathamandla zogatsha lwakhe sezisabalele ilizwe lonke zitshele izikolo ukuthi zilandele umthetho wethulwe ngumthethwandaba we-High Court.
Asikho isikolo esivunyelwe ukuthi sivalele umntwana ukuthi angene esikoleni ngoba angaphathanga i-ID.
Mnumzana Mhlanga uthi umphathi ntambo walolu gatsha laye uyingxenye yabazafinyelela ezabelweni ezijeneyo besakaza lolu daba. Ngomnyaka opheleleyo umthethwandaba we-High Court wanquma ukuthi bonke abantwana abahlala kwele South Africa kufuze bavunyelwe ukuthi bafunde ungakhathalekile ukuthi balamaphepha okuba selizweni ngokusemthethweni kumbe hatshi. Kodwa kwigqwetha enhlanganisweni ye-Center for Child Law, unkosikazi Anjuli Maestri, uthi iningi lezikolo ziqhubekela phambili zixotsha kumbe ukwala ukwemukela abantwana bakuza ngoba kuthiwa abalancwadi zokuba selizweni ngokusemthethweni.
The law now, because of the judgment, says that they shouldn't be...
Yebo siyakhuthaza ukuthi kudingelwe abantwana amaphepha kodwa ke loba bengelawo umthetho uthi kabavunyelwe ukufunda.
Ugatsha lwezemfundo luthi kungenzeka abaphathi bezikolo abaningi kabazange basizwe isinqumo sedale ngoba iningi labo lase likukhefu lekhisimusi. Inyathelo kahulumende we-South Africa leli selincunywe kakhulu izalwane zeZimbabwe kwele South Africa. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Enoch Ncube uthi uhulumende usebethulele umthwalo obusunzima kakhulu emahlombe abo.
Kodwa lakhe sikucayisayo ke uhulumende sengathi angathi abantu abangela maphepha nabo belungiselwe amanye amaphemithi njengakuqala nje. Siyacela uhulumende asenzele njengoba sithe wasinikeze enye ichance abantwana laba abangela amaphepha.
Umnumzana Dumiso Gama laye uthi bekuvele sekulusizi ikakhulu kubazali abangela mali.
Abantu abethu sibazele emshasheni, abafundi abasebekhulile basuke bajika abantwana babezigibe ngoba bengelawo amaphepha okufunda, bengelazi incwadi, bengelayo indlela yokuthi badinge imisebenzi bayithole. So siyabonga kakhulu kubaba uRamaphosa le-government yakhe.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ingqobe sezikubazali abalabantwana ababengafundi.
Banenge abantwana ade besehluleka ukungena ezikoleni ngesizathu kuthiwa kabalazwe izincwadi. Bese sikwenza khathe sikukhuthaza bonke abantu abalabantwana bade bengavunyelwa ukuthi baye esikolweni bahambe bayobhalisa ukwenza uthini abantwana bafunde babe lekusasa elihle. Yikho ke thina siyaguquzela ke abazali bonke ukuthi abahambise abantwana esikole abantwana bafunde.
Siyabonga ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Kufe otshekitsha ababili ngemva kokudilikelwa ngumgodi eKwekwe. Kwanele olivalelisayo ngontungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.